zvinosuwisa zvikuru. Munhu akatungamirira vanyori muAfrica yose pakuti ndiye akatanga kupinza mafungiro echivanhu uchinyora nechirungu uchifunga nechivanhu muAfrica yose. Saka zvinotisuwisa zvikuru zvokuti misodzi yoga yoga, nokuti vanhu vose vazhinji muAfrica vana vechikoro vakafunda mabhuku ake. Munyika dzose dzechiFrench, Portuguese, mabhuku ayo akatranslatewa kuitwa mitauro yakawanda zvikuru. Saka ndiyo yatingati shasha, mwe shasha dzepamusoro dzokunyorwa kwemabhuku muAfrica, not only muAfrica asi munyika yose pasi rose.
Ndeapi mabhuku amungati imi vachebe vachawanikwa vachirangarirwa nawo mushure mokupfuura kwavaita?
Bhuku ravo rinonzi rakatengesa probably 20 million or more, best classic. Bhuku ravo rinoratidza ushasha hwavo hwokutanga chaihwo chaivo, rakabuda 1958, Things Fall Apart. Handinonyanya kufarira zvikuru rinonzi Arrow of God, rinotapira is a good composition, rakanyatsokurukwa zvakanakanaka. Kwozouya pane mabhuku akaita sana A Man of the People, and pane rimwe randinonyanya kufarira futi rinonzi Ant Hills of the Savannah.
Vechidiki vari kufungawo kupinda mubasa rekunyora mabhuku vangadzidzei kubva kuna vachinyuwa chibe, kunyange zvavo vamwewo vanoverenga mabhuku?
Vangadzidza mafungiro echivanhu nokudetemba kwechivanhu nokushandisa mutauro wechivanhu, kunyange vachinyora zvavo nechiFrench kana nechirungu kana neimwe mitauro yacho, asi vanofanira kuti vanyatsotsvaka udzamu hwemutauro wechivanhu kose kose kwavanenge vari. Kana chiri chishona ngachinyugwe chishona chakadzama chinotapira, chisiri chacho kuda kuvanza kana kuita chokuratidzira kuti ndoda kuti vanhu vandione kuti ndiri shasha, asi chokungonyora zvokutaura kunoita vanhu kuti zvinenge zvitaurwa nemunyori zvinenge zviri zvinhu zvinotaurwa nevanhu mutauro wavo chaiwo chaiwo mazuva ose.
Mungati munhu anga akaita sei muchitarisa mararamiro avo?
Munhu anga achikwanisa kuzvininipisa zvakanyanyisisa chose, zvokuti kana mazuva ataita zvebook fair waya zvokuuya kuHarare ndichibatsira kuronga mutambo wacho webook fair uya, vakanga vachiuya vachebhe vakazvirerutsa zvokuti haungambofungi kuti ndiye munyori muhombe wakadero, nokuti kuzvininipisa uku kunobatsira pakuti munhu kana wakunyora unonyora usina zviya zvokuzvitutumadza kuti ndiri shasha, unenge uchinyora uchinyatsotsvaka udzamu hweupenyu hwevanhu. Munhu akaita saizvozvo vache, and ndo chipo changa nacho, kwete chacho kumboratidzira kuti ndinogona steri kana kuti ndakanyora mabhuku akawanda. Chero vana vaduku vanoda kufunda kunyora vaingoenda voti havachebhe ndingataura nemwe, vobva vataurirana vodotaura zvavo vachitotandara vachiseka. Kana mabhuku avo ukatarira mabhuku avo unoona kuti chimwe chinhu chavanacho, unobayikana kuseka uchiverenga murume anonzi Okonkwo muna Things Fall Apart.